Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 5 2020 Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Mnangagwa vatenderera kuma location akati wandei nhasi vachiona kuti pavakati vanhu ngavamire kubuda panze vachisangana sangana vamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi vanhu vari kuita izvozvo here
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vushanyira dzimwe nzvimbo muHarare apo nyika yopinda muvhiki rechipiri ichikurudzira vanhu kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers Human Rights ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo ye lockdown
mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora mamwe mapurisa nemauto ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu panguva ino
Ministry of Agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwe kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu
gurukota rezvemaindustry rinoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuramba vachishanda panguva ino sezvo mabasa avo akakosha iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru zvitanhatu nemakumi matanhatu vakawanda vafa pari zvino vari kuItaly kune vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu varasikirwa neupenyu muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu uye vanhu vanodarika zviuru zvisere vashaya sangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti muAfrica uwandu hwevanhu vachabatwa nechirwere ichi hunogona kusvika pazviuru gumi mwedzi uno South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi ichiteverwa neAlgeria neEgypt. Idzi ndidzo nyika dzine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vabatwa nechirwere ichi pari zvino. MuZimbabwe vanhu vapfumbamwe ndivo vabatwa nechirwere ichi uye mumwe chete akashaya. Pavanhu vabatwa nechirwere bazi rezveutano rinoti vana vavo vari kumashonaland east vamwe vana vari muHarare uye mumwe chete ari kumatebeleland north vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vave kudarika mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwe bazi rezveutano rinotiwo anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019 Dande mutande rebazi rezveutano raburitsawo mashoko ari kuramba zviri mubepa nhau reDaily News zvekuti kurwisa chirwere checoronavirus kuchanetsa sezvo zvimwe zviri kushandiswa mukuongorora chirwere ichi zvanga zvisiri kushanda zvakanaka ka. Bazi iri ratenda kuti pane zvimwe zvainge zvisiri kushanda zvakanaka asi rinoti ragara razvibvisa. Kutyira nyaya yekuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondo rapera nhasi vaMnangagwa vanga vachitenderera mune dzimwe nzvimbo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu sematauriro emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana
Mtungamiriri wenyika President Mnangagwa vatenderera kuma location akati wandei nhasi emuHarare vachiona kuti patakati pakati vanonga vamire ku sangana sangana na vamwe kubuda panze vachisangana sangana vamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi. Vanhu vari kuita izvozvo here? Vati vafara zvikuru nezvavaona nokuti kusara kwepachibhorani panga paine chokumabvuku changa chiine vanhu vanga vachichera mvura vakaungana. Kumwe kwese taona kuti mazimbabwenzi havana kunyanyobuda panze. Papachingotiwo apo naapo unogona kuona munhu asi kazhinji kazhinji kwese kwatanga tichisvika pamusina vanhu panze. Hongu vanhu vanga vachizoti kana vaonawo dzimotokari dzaakupfuura vombobuda votarira havo, but vakumudaro vava vasingabudi vachienda mumarodhi kunosangana navamwe kana kudii, vava vachingomira pamagedhi havo votarisa zvapera vodzokera. Saka mukuru vafara chaizvo. Kunyanyanya chidzidzo chokuti papasina mapurisa vanhu vanga vachizviita izvivega. Vatombotaura vakati ndinoona kune dzimwe nyika kuna vanhu vari kurohwa namapurisa, vari kurohwa namasoja, vari kudii vari kudii. MuZimbabwe hazvisi kuitika izvozvo. Chinova chinhu chikuru chavakudza zvikuru chokuti vaZimbabwe nekufunda kwedu kuti kuzviitira tega, tichiziva kuti zvinotipa raramo nekuti zvinotidzivirira kubva kuurwere nokudzivirira vamwe kubva kudenda iri.
Ayo anga ari mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Panic Mangwana pari parunare muHarare. Asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya vachirohwa uye kuparadzirwa zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembeka zembe kana kuti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi tabata muzvare Blessing Gure Jena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Hongu, mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu wose magweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyango makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigatewo maspaces aripo zviri kutinetsei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune vashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane niti yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown iyi Matarezi Mosva akaisawo matanho avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopata kutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa list yemaessential services endo hurumende inofanirwa kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kuconsiderawo maringe nemadevelopments atakuona.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom iyo yatinoti freedom of movement asa vana kubvisa freedom ye nema rights mamwe ese kodzero dzinoita kuti vanhu vawane chikafu kodzero dzinoita kuti vanhu vawane mvura kodzero dzinoita kuti vanhu vawane information inovabatsira especially panguva yatiri ishi information iri accurate iri reliable saka basa remajournalist rinofanirwa zvakare kuchengetedzwa nokuti vamwe vataona vasungwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vanhu vanotapa nekututsira nhau vatinoti majournalist aya basa ravo rinofanirwa kurespektwa nokukosheswa
muzvare Blessing Gurejena vanotungamira Zimbabwe Human Rights Forum vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanhu vagare mudzimba, gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuti varambe vachishanda sezvo mabasa avo akakosha. Vanhu ava vanosanganisira vana chiremba, vana mukoti uye vatori venhau. Asi vamwe vakaita sevanoraura matemba mudhamu reKariba vanzi nezimparks vamire kuita basa kutanga nhasi sezvo vachigona kuzoparadzira chirwere nekuti vanenge vakawanda. Mukuseya nezvemaindustry munguva yeCOVID-19 kana kuti coronavirus, tabata Dr. Nzenza.
Munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mungapa here muenzaniso?
Fanika zvakaita mafamasi uko kwatinowanda mishonga. Zvakaita makambani anogadzira chikafu nekuchisvitsa kwachinoita kuti tikwanise kuchitenga. Fanika makambani ekuno maabatwazi kwenyama, kwehuku, kwemazai, kwemukaka, kwehupfu, zvese nekwemishonga. Niko kune makambani aya anogadzira atiri kuti masanitizers ekugeza maoko. Tiri kusimbisisa zvikuru nyaya yekugeza maoko nekuti utachiwana wecoronavirus unofarira maoko asina kugezwa. Saka aya makambani anogadzira masanitizers neaya anogadzira mishonga yekuklinisa ari kunzi vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachiramba vari pabasa. Zvakadaro tiri kuti hasiri makambani ese anogadzira zvatinotarisira kuti zvinge zviripo achenge akavhurwa.
Mungape here mimwe muenzaniso ipapo yemamwe makambani kana kuti mamwe mapazi amuri kutarisira kuti anenge akavhurwa?
Kune ayo futi zvakare aya anogadzira chikafu chemombe fanika ngone vanogadzira zvakare kuprepare oro kugadzirira crop yewinter iriko. Saka kuagriculture, ministry of agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwe kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu. Saka kuagriculture kune zviriko asi kuindustry zve zvakadaro kune zviriko. Saka isu seindustry tine makambani atinoraira nekutaridza kuti aya hafani kwekuvharwa.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Makateerera kustudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yawedzera mutengo wemafuta edzimotokari nemari inodarika madora maviri padiziri uye madora matatu papeturu. ZERA yaburitsa mashoko aya padande mutande rayo reTwitter. Izvi zviri kuitika hazvo kunyangwe mafuta edzimotokari ari kudzikira mutengo pamusika wepasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Fuel inenge yakunopinda pa$21 ndingangoti parita rimwe chete repetrol uyezve rita rimwe chete rediesel kubva pairi kozvinezvi kuma $18.90 saka ndingangoti kakwira kashoma-shomana na 25-30% ndizvozvo. Ndingangoti chinonyanyisa kukonzeresa nyaya yekukwira kwemafuta iyi ndingangoti kukwira kweyatinoti exercise duty inobhadharwa nemakambani anoita zvekutengesa kwemafuta edzimotikari. Saka hurumende yakaisa ndingangoti inannouncement yekuti iyo mitengo yemafuta inenge ichizotikwirei. Saka nekuda kweizvozvo tingangoti edu tinotarisa pasi rese tiri kuona kuti mutengo wemafuta uri kudzikira nenyaya yekuti makambani mazhinji anga akati vharwei nenyaya yechirwere chiripo chatekeshera checoronavhairasi ichi. Uyezve ndingangoti panga paita ndingangoti kuwanda kwemafuta iwayo ndingangoti pasi rese nenyaya yekuti pane manyika mbiri dzinoita idzo inonzi Saudi Arabia neRussia dzinganguva dzanga dzichitinetsanei nenyaya yemutengo wemafuta. Saka izvozvo zvava zvichiita kuti mutengo wemafuta pasi rese unge uchidi uchidzika.
Asi kana tiri kuona pamusika wepasi rose mutengo wemafuta uri kudzika, sei uri kuramba uchikwira muZimbabwe?
Asi muno muZimbabwe manje hazvina kunge zvakamira nenzira iyoyo, nekuti pasi kutoti pane kuti mutengo wemafuta unge uchidzika zviri kuenderana nepasi rose, hurumende yedu yakabva yakwidza mutengo kana kuti mataxes exercise duty anobhadharwa nevanotengesa mafuta vanoenderana nezvemafuta munomu. Saka zvichireva izvona kutiwo mutengo wacho wemafuta unenge uchizobhadharwa navo vese vane dzimotikari muno muZimbabwe wakabva vakwira, ndingangoti ndo chakanyanyisa ichochocho. Asi zve tichitarisawo mumavhiki atabva esaya,
konyaya yekuti dhora rekuAmerica rishandiswe zvakare haisi kupawo zvakare here kuti mutengo wemafuta uti kwirei?
Nokuda kwekuchinja kwanga kuchiita dhora remuno muZimbabwe, mutengo waro takatarisawo nedhora rekuAmerica, mafuta yemunomu anga ati chipei chaizvo anga akuwanika, uye vanotengesa mafuta akawanda mafuta anga achiwanika. Saka nekuzovhara kwanga kwaita makambani akati wandeiwo mafuta anga akazvara ndeuye iko zvino izvi mafuta edzimotikari avhiri. Saka tingangoti kakukwira aka kari kunyanyisa kuunzwa nenyaya yekuchinja kwakaita tax exercise duty.
Asi izvi zvingakanganisawo sei vemabhizimisi nevanhuwo zvavo?
Semuonero watiri kuita kukwira kwaaita uku haana kukwira nepahombe pekuti pangakanganisa mashandiro emakambani uye neavo vese vanoshandisa mafuta tingangoti kuti vagadzire zvinhu zvakasiyana siyana mukati menyika. Toona sekuti impact yacho isinenge isina kukura nekuti haana kukwira kunyanya chaizvo. Angokwira tingangoti kubva pa$18 kuenda iyo pa$21.71. Saka tingangoti kukwira kwacho nakwira nechikamu chidiki diki. Saka handifungi kuti zvingangova neimpact yakanyanya mukugadzirwa nekushanda kwenyika yedu kana kuti kwemaindastry akati wandei anova anoshandisa mafuta mukati mebasa rauzuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vachitaura vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Beatrice Savatye vesangano reRoots. Sangano iri rine chirongwa chekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown pamusoro pechirwere checoronavirus. Zvare Beatrice Savage ndino mugamuchira muchongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here sesongo?
Ndiri right, zviri kuenda mumanje.
Aiwa, tirinani. Ngatimbobatai nyaya yezvechirongwa chenyu sesangano reRoots. Mungatudzawo zvizhinji here pamusoro pezvechirongwa chamuinacho izvezvi?
Ndinotenda, chirongwa chatiri kuita isu seRoots ndeche kuti tibatsire vanhu vari mumacommunities matinoshandira vari kuafektwa necoronavirus vekuti iye zvino takapiwa kuti tinge tiri mudzimba tisafamba-famba for 21 days asi toziva kuti pa-21 days idzodzo pane varwere vedu pane vatana vakwegura pane vechidiki pane vakaremara vanoafektwa nekunzi vagare mumba 21 days idzi nokutiwo vanowana raramo yavo pakuenda kumabasa anoemaoko avanoenda mazuva everyday kugara kwavakaita mumba yezvino vamwe vacho vakapinda pakangotaurwa chirongwa chochi kunzi chaakunzi vanhu tigare mumba 21 days pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo chemuviri chekuti pa-21 days dzozi vabatsirikane saka ndivo vatiri kufamba tichibatsira kuti iye zvino takaenda kubhingura tikabatsira vakakwegura vamwe kuguva takabatsira vane vazukuru 7 vazukuru ava pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV and tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana ndo vamwe vanhu vatiri kubatsira ivavo
mambobata nyaya yelockdown apo vanhu havasi kungobvumidzwa kufamba-famba munyika unless vari pakati penhengo dzedze vanhu vanonzi maessential services imi sesangano chirongwa chenyu muri kuchifambisa sei mune vanhu vamuri kushanda nawe
hongu chirongwa chedu isi tiri kufamba takabatana neiyoyo department yesocial services ndivo vari kutotibatsira kuti tizive munharaunda dzavanoshandira nemacasecare worker anonzi masisidadlinic vanenge vari munharaunda munogara vanhu imomo ndivo vanotoziva kuti pamusha uyu panogara vanhu vakadai vane dambudziko rakati vazhinji vamwe vatakabatsira vari kurarama nedenda akasiyana-siyana vamwe vane madiabetes vamwewo vari kurarama neutachiona hweHIV vakasiyana-siyana saka tiri kubatsirwa kuti tinyatsoenda pacho pekuti patinosvika munhu anenge ane dambudziko chairo rekuti anonzwa kuti ndabatsirika
Muzvare Savage, sangano renyu reRoots rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika. Chii chakaita kuti musarudze kushanda nemunhu wese, munhurume kana munhukadzi?
Tichitanga kuita basa iri, takaona kuti madzimai nekuda kweizvozvi zvecoronavirus, even izvozvi zvelockdown zvaitika, vaakuita yatingati increased burden. Patakatanga, takatanga tichingono kuti tibatsire madzimai. Basa ravari kubata ringe rinotirerukei bati tazopinda mumacommunity munharaunda ndokuona vanhu vakasiyana-siyana vakwegura ivavo vana baba chevanda paimwe enzaniso wekuti vakanga vari pauchi havana munhu wanogara naye mudzimai wavo akashaya saka havana munhu anovabatsira panguva ino yelockdown ndivo vamwe vatiri zvakabvita kutiti batsiro yedu yakanakana nemadzimai zvizhinji asi tikawana vamwe vane dambudziko rakanyanyisa-nyanyisa rinoda rubatso ratingavasiyi
aiwa takunzwai zvakanaka muzvari Beatrice Savage tinotenda zvikurusa nekutura nguva kuva nesu pachirongwa chedu
tinotenda mukoma mai
Mure Zimbabwe tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti hatikwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pechirwere checoronavirus. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove nemusi wechipiri. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chanetsa pasi pose. Naizvozvo tiri kuenderera mberi svondo rino tichitaura nevafundisi nevamwe vemakereke kuti tione kuti makereke angabatsira sei mukumisa chirwere ichi. Nhasi tina Reverend Dr. David Simango. Dr. Simango, takachikumbira kuti mutitaurirewo imimi kuti sevanhu vemakereke chii chamuri kuita kana kuti chamungaita kubatsira kuti chirwere ichi chisanyanyo ramba chichipararira munyika kudare.
Vahwande, chirwere ichi checoronavirus chirwere chiripo zviri zvemachokwadi. Saka nyaya inokosha, pane zvinhu zviviri makristu zvatinofanirwa kubata. Chokutanga, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba naMwari kuti Mwari ane simba rokugona kuchibvisa chirwere ichocho. Saka chechipiri, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba zvekare nokuterera zvinotaurwa nana mazvikokota vezveutsano. Isu kumakereke tinokurudzira kuti vanhu vaterere nyanzvi dzino dzakadzidzira zvinhu zveutano kuti vanhu vagone kuchengetedza upenyu hwavo. Mukaona baba Hwande zviri kuitika pasi rese, nyika dzese dziri kutya. Saka kutya ikoko kunokosha pakuti vanhu vanofanirwa zvino kuchizvidzivirira nokugara mudzimba dzavo. Chikonzero sevanhu vachifanirwa kugara mudzimba dzavo ndechekuti kana ari paanacho chirwere ichocho ari mumba, haasi kuzochiparadzira panze. Saka kugara mumba kuri nani kuti munhu akana kuri kuti pane zvinomunetsa ari one, anogona kubatsirika kana ari one. Asi kana akabuda inacho manje, achaona vanhu vatatu, vanhu vashanu, zvinozokonzera kuti chipararire. Saka zvinoda kuti vanhu vaterere zvinotaurwa nevana mazvikokota mune zveutano. Ndozvatinokurudzira makereke edu. Saka munhu angabvunza kuti ko zvino topinda sei machechi anofanirwa kupindwa mudzimba imomo semhuri tichiverenga shoko raMwari, tichiverenga Bhaibheri, tichinamata. Mukaona chechi yokutanga chaiyo mabasa aapostori vainamata mudzimba, kwete mumabuildings atava nawo mazuvano, asi kuti vainamata mudzimba. Saka tinokurudzira kuti shoko raMwari ngaripfuurire mberi mumhuri. Baba namai, garai pasi mutauriane shoko raMwari muchibatsirana nevana venyu. Saka ndo kunonzi kupinda chechi kwezvokwadi ikoko. Saka ndomasoka ndingati baba Hwande, ngatitererei tiite zvinotaurwa navana mazvikokota pane zveutano.
Kune vamwe vatendi vari kutaura kuti chirwere ichi ndeimwe yenzira dzanyadenga kuuyisa kuguma kwenyika. Mungati chii kuvanhu vane pfungwa iyi?
Kana tikada kutaura nyaya idzodzo, munozoona kuti tikaenda kuna Matthew chapter 24, Jesu Kristu akaprofita pamusoro pezvichaitika mazuva okupedzisira, achitsanangurira vadzidzi vake ari pagomo reMiorivhi. Unotaura achitiye nemazuva iwayo kuguma kusati kwavapo kuchavapo nokundengendeka kwenyika pasi rose tinokuona nhasi uno. Kuchavapo nezvirwere zvakawanda zvamarudzi akawandawanda tiri kuzviona nhasi uno. Saka izvi zvakatotaurwa nomuprofita mukuru anove iye mambo Jesu Kristu. Asi hazvisi kureva kuti ndo patova magumo kana kuti tochiti isusu ndiMwari ari kuranga vanhu. Aiwa, panapa zvinhu zviri kuitika nokuda kwokuti nyika pachayo kubva payakatadza muzvivi. Bhaibheri rinotiudza kuti ichakuberekerai kutumba mbeva nemitswa. Zvatiri kuona zvakaita matsunami izvozvi, mavhairasi ari kuuyaya, ndihwo utumba mbeva nemitswa yakataurwa kuti ichawira nyika nokuda kwezvivi. Asi tinoda kuziva kekare kuti nyange zvichiuya, kuno muvengi anonzi Satani anotuma nhume dzake anonzi madhimoni anokonzera kuti vamwe vanhu vanofambidzana naye Satani vakwanise kuva vanopararira zvirwere zvakadaro. Saka zvinhu zvakadaro saizvozvo hazvibvi kuna Mwari, asi zvinobva kuno wakaipa. Mwari anozvitendera nokuda kwokuti iko Mwari akataura kuti mubayiro wezvivi rufu. Saka ndidzo mviro-mviro dzorufu dzatiri kuona dziri kuitika dzinokonzerwa nezvivi zvavanhu ava vanhu panyika pano. Asi Mwari manje anotaura zvekare kuti ndiye mudzikinuri wedu nomuponesi wedu. That's why tichiramba takatarira kwaari kuti atisunungure.
Mashoko amufundisi David Simango. Vadiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare svondo rinouya tichikuvigirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Sarai zvakanaka.
tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musiri wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshanyira dzimwe nzvimbo muHarare vachiona kuti vanhu vari kuteedzera here zvavakakurudzira zvekuti vagare mudzimba senzira yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19.
You started in Mavoko and then Tafara area and then you went to Warren Park, Kwazana.
Mnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengemapfuku, Tafara, Warren Park lezinye.
Kulabanye abantu abathi abasenelisi uziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere. Abantu benalimpupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayikulayinela ayikho.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi luqhubeka kahle uhlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Umnangagwa wethekelele indawo ezijeneyo namhla eHarare ehlolisisa okwenziwa ngabantu emalokijini. Umnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa uncome kakhulu okwenziwa ngabantu okumele bahlale amalanga angamathumi amabili lanye ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
His Excellency the President of Zimbabwe, Comrade Edi Mnangagwa, today visited several high density areas to just get a feel of the how the lockdown is progressing. You started in Mavoko and then Tafara area and then you went to Warren Park, Kwazana, Kambuzi.
Mnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengemapfuku, Tafara, Warren Park lezinye. Esikubonileyo ukuthi emapfuku bekulabantu abadinga amanzi labagcina umthethe abekhansile, kodwa kwezinye indawo bekulamaphoyisa, kodwa abantu kade besenza okumele bakwenze.
Emapfuku where there is a challenge with water, people were at the borehole. At two of the boreholes, there were some municipal police and one was a therapy detail at any point. At other boreholes, there wasn't any police officers, but people were practicing social distancing.
Bekungela abantu ezitolo, kuthi ke abantu bebelunguza bengahlangani labanye. Umongameli uthakazelele okwenzakalayo esithi kuyabongeka.
The president used the word amazed to say he was very amazed by what he saw. He gave a shout out to the Zimbabweans for heeding the call and putting the health of others and their health at the forefront.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana ophete uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Okwamanje kulabantu phose abalijumi asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Omunye wabo selamaviki ambalwa wabhubha. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abatholakala belomkhuhlane lo bahlala eMathebeleland North, eMashonaland East leHarare. UDokotela Sekai Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafektari uthi amankampani aqakathekileyo lokhu evuliwe njalo lababilimi bayavunyelwa ukuthi bathengisele uZulu okudliwayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula isigidi lamakhulu amabili 1.2 million emhlabeni wonke jikelele abalomkhuhlane wecoronavirus. Umkhuhlane wecoronavirus COVID-19 usubulele abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisithupha 66,497 emazweni ajiyeneyo. Kusenjalo abantu badika basenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuhlala ezindlini kusenzelwa ukuvimba umkhuhlane wecoronavirus COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabahlutshwa yokuhlala ezindlini ngumnumzana Senzo Chabalala ohlala enkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere, abantu belandela impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down, but in the situation especially in Mpopo land and no kama this is funa kakhulu izo ezishotayo at least ngawenda basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukwengena eshop efike ithathe isiphumile ihambe.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labo baba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikele emkhuhlaneni, kodwa hey, nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini, hhayi asibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasifikela emkhuhlaneni, lathi sike sibona nale muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala enkulumane ye-12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, kathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe kuthiwa abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela, yikhulaba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwawayela le-social distancing yakhona, yathola abantu betshaya nezandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe liliswa nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibilimbisele emuva kakhulu ngoba the business imile. Sonke sendlini abantwana baya befuna ukudla, ngicina nithatha yona le imali ebusiness futhi sendisiyathenga ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi ngaba maybe uhulumende ngade efake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochako i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina sisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathesi asikwazi thina xa sesiyavula futhi siyawoda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu, lilisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gcikwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa abathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gcikwane uyalithatha. Njalo uyabe uzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungagudli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banengi abantu njalo eHarare abakhonona ngokwenzakala eZimbabwe loba nje bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day hashtag Coronavirus Zimbabwe Campaign, uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown leyi isengifundise elinye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni, ukuthi abale mali sibili yibaba bezayenzela into yonke ihambe kibo. Kodwa mina engingela mali engithengisa amatamatisi, yimi esengizihlalele lapha sengibamba ikhanda engingasazi ukuthi ngife ngecorona kumbe ngife ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulumele Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hathi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lomkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni lezaphu umnumzana iPithule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele.
Sibhekane le unemployment ezaba khona, ukulahlekelwa ngama-incomes ngabantu abaningi, bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda, yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaidzo Phiri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapholisa namasosha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithenge lesukuthengayo sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo, kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sebesithi sihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisa ukuthi siyeke sebakhangela abahlala bodwa, abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisa ukuthi abafana bethu even beluse inkomo, asisakwanisa ukuhambisa inkomo zethu edibha ngoba abafana sokuthiwa bebuyele beyehlala one ndawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye-hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima ukulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima. Kathesi kanje sikuday banamhla, lapha siyafika khona kuday 21. Nginanzelela ukuthi iweapon enkulu engancedisa abantu la yikuba lolwazi. Otherwise ungela deep knowledge eyokuthi ube alert ukuthi why, kungani, kunje. Abantu sibili wangabreacha lokho because hayi akuchiphanga.
Abalandela ukholo lwesiKristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kalwethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani, inkokheli iyalingwa layo. Senze njani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu? Kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane. Sijwayele ukuyakwelatshwa kwezinye indawo, sokumele siyelatshwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
At home is a shell.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le Australia lithi selilungiselela ukuhlaba inyamazana amajekiseni okudinga umuthi wokunqabela umkhuhlane wecoronavirus. Ingcwethi ezibona ngezempila kahle zithi kuzathatha isikhathi eside ukuthi imithi ehlolisiswa kulelo lizwe isetshenziswe ebantwini. Imithi le yalungiswa ekolijini le Oxford University kanye lenkampani ye-Inovia Pharmaceuticals yakwele Melika. Abake bagula umkhuhlane we-coronavirus basila bathi basebezibona sebefile ngoba umkhuhlane lo ucuba umzimba njalo uqeda umuntu umoya. Batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi basiliswa yikuba lesibindi lokusekelwa izihlobo labangane njengoba kungela mithi yokwelapha i-COVID-19. Okwamanje sike singene kwezamasiko.
Bengana masiko wenziwe manje
lo baba mkhulu
babe lobola usenziwe manje
ngalithola njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube. Ye lamhlakezi lo mama usakhilele line uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlakezi sikhangela ngomkhuhlano nalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama baba phethe njani abantwana. Siyawazi ula kudala phela omama yibo ababekhangela abantwana. Pho ke kwenzakala nezindlini, ake sizwe ke kuMadube ekhuluma ngodaba lolu. Madube, ubona njani konke lokho?
Ngiyabingelela balaleli. Umkhuhlane lo wecorona lo ukhona njalo ukhanya uyabulala. Thina singomama sisezindlini labantwana. Akula lapho singaya khona, akula lapho sibavumela bephuma besiyadlala khona, silabo nje ezindlini. Ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into bengaphumeli phandle, bengadlaleli phandle, bengayenzini. Umkhuhlane okhona sibili ukhanya susingenisa ezindlini singomama, akula lokuthi uzaphumela. So kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuphaka usiko.
Kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe liba pozise kumbe lenze konke konoko ke kwakusenzakala kudala kwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki?
Ukubafutha nokuba pozisa abasisasakwenza kudala kathe siyasavamanga. Esikwenza kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm, abangenwa umqando, abahambi ngenyawo phansi, abadlalisa amanzi aqandayo, bagqoke izinto ezikudumalayo njalo besendlini, bengaphumeli phandle emoyeni, bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha. Abanye asisakwazi ukufutha, singagcina sesitshisile abantwana ngokufutha. Abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafuthala bafuthwa njani. Iningi yakhathesi hayi kufutheni ayisakwazi. So simentena khona ukuthi badlalise amanzi aqandayo, bangahambi ngenyawo phansi kuqanda, bagqoke into ezikudumalayo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube.
Abahlale ezindlini khathe sokhona phambi nabomthetho basendleleni. Abantu abafuna ukuhlala phansi sebeze bekhuzwa ngokuthi uzuze ukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi. Yiwo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi. Hhayi, abantu abafuna ukuhlala phansi.
Nginethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Soke
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, tsaka somuhle zimpapo muhle, yikudebana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda, owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Uma Sibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane.
Sa
Samantha Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani sisi wami?
Hayi, ngiyaphila, ninjani?
Hayi, siphilile, siphilile. Sithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani?
Ya, mina ngibona isituation inzima kakhulu ngoba sadaba nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days. Owafuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo, abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge-day one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla ebengaseli.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi. Kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair, kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okuchiyeneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa ngalomkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga, njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalomkhuhlane?
Uzathola ukuthi abantu bakhubazekileyo banama problems wona lawo again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota ngisho lasezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalona ukuthi izinto zangikhona zitholakale. Ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa. Kwakudura. Abantu abakhubazekileyo abalamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni. Hhayi, asibo bantu esingathi bale mali kakhulu. So kusuka kuhluphe. Plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi wonkhona mebhekoni environment njengomuntu engaboniwe. Kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingathi. One wheelchair kumele ayiphushe, nxa iziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isurface yona le. So i-protective clothing yafunakala. Ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe, I think abantu abalama disabilities kumele bebuye ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana ngalegciwane. Bona bathi baxoxisana ngoZulu jikelele besebenzisa indimi ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Kubona ngani kwanele na?
Ngibona ngani kwanele nxa kuyokuthi bazame ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama areas angela amagetsi. So ukuthi bethole i-information yona le singaze siyifake kuma-TV la kuma-WhatsApp ubona ukuthi beyithole kungaba nzima.
Hayi, siyakuzwa sisi wami, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga Mike, ngiyabonga Zulu.
Hayi, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini, ngalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sendlini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa namhla, sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu Mike Gobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Sike sizwe esihambelana lokholo lwesiKristu. Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba iNkosi ligcine kuhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima. Kodwa namhlanje mfuna ukulikhuthaza ambala kumaHubo 46. UDavid uyakhuluma uthi yena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu. Uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. Ngakho ke kasikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka, lanxa izintaba ziphoselwa olwandle, lanxa amandla amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu, indawo engcwele yophezu konke. UNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa. UNkulunkulu uza kuwusiza ngovivi lokuseni. Ngiyabonga kakhulu balaleli ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama, loba nxa isiphepho siba khona, ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu. Namhlanje ntambama lindlalele kangaka, baningi abasezindlini engxenye engikhuluma lomuntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo, kumbabane besesaba ukuthi engxenye ugciwane solubamba imuli. Kodwa-ke ufuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngalindlela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Kutho ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba, sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo, ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona. Leyo ndawo nguNkulunkulu. UNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona. Lale virus esiye sabayo, uNkulunkulu wabakhona ingabi khona. UNkulunkulu njalo uzaba khona. Yonke into isibuyile edlula, yena kala siqalo kala siphetho. Ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu, sibalekela kuye owadala yonke into. Sibalekela kuNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu, asila amanye amandla. Kanti sisibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele, akula ma-free machina ahambayo, lalabo abalolwazi ngokwelapha siyabona ukuthi kanti sibaphathekile labo badidene izingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani. Wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya, kumbe ngo-president abakhulu, kumbe ngumuntu kazana ongumyanga, kumbe yizikhulu, konke sokufanana. Wonke umuntu kalampendulo, kodwa ukhono lempendulo lo uNkulunkulu, njalo nguye olamandla ayedlula yonke into. Into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ekuhluphekeni. Nxa lapho sikhathazekile sihluphekile, yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona. Nxa sisiya kuye, yikho lapho uNkulunkulu angenela khona. Siyazi ukuthi umoya engcwele walethwa ukuba umduduzi wethu. Indaba kwathiwa umoya engcwele umduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi sizafika khathini lapho esidinga khona ukududuzwa. Ilizwi likaNkulunkulu nalo ngokwalo liyisiphephelo sethu. Nxa ulibala njengoba kathi sindlibalile ilizwi, liyakukhuthaza uyezwa ususiba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila, njalo livele lona limisiwe kuze kube ngaphakathi. Ngakho-ke mfuna ukukhuthaza abandla kubalaleli bamele indlaleni namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka ukuthi umhlaba uthiwana uyanyikinyeka, intaba ziphoselwe lwandle. Izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa ukuthi wena ugxile kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Kulaba abangezwa kuhle, ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulule amandla akhe aphilisayo, abulala lona lalelo gciwane. UNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise, alinike amandla ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jareldala untungamili nkomo.
Let's go.
Lo ngumculo ka Love Mama Jayivana owaziwa kakhulu ngokuthi ngumaji. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele indaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethekelele abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba okumemetheka kwe-coronavirus COVID-19. Kulabanye abantu abathi kabasayenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.